Chidzidzo chedu chakapera chaibva muchitsauko 11 cheevhangeri yakanyorwa naMako. Muchidzidzo ichochi takadzidza pamusoro pekupinda nekugamuchirwa kwaJesu paJerusarema. Takazodzidza pamusoro pemuonde wakatukwa naJesu ukauma. Kunatsa temberi kwaJesu ndeimwewo nyaya takadzidza muchitsauko 11 cheevhangeri yakanyorwa naMako. Takazopedzisira tichidzidza pamusoro pevaprista vakuru vachibvunza kuti simba raJesu raibvepi. Haisi nyaya yekuti vaida mhinduro, asi chavaingoda chete chaive chekuda kutsvaka chavangamubata nacho vachimupomera. Asi Jesu anovapindura neungwaru, ivo vanobva vapererwa. Ndinoda kutenda Mwari nekuda kwechinhu ichi chekuti Jesu wangu wandinonamata ini haapererwi nemashoko. Nguva dzose tinoona Jesu achipindura semunhu akagadzirira kupindura. Zvisinei, chidzidzo chedu chanhasi chiri kubva muevhangeri yakanyorwa naMako, imwe chete iyoyo yataitarisa muchitsauko chakapfuura kana kuti muchirongwa chakapfuura. Nhasi tiri kuongorora isu evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12. Cherechedza kuti muchitsauko chino nezvimwe zvitsauko zvinotevera hatina minana. Takazvitaura tichitanga kuti evhangeri yakanyorwa naMako ievhangeri yezviitiko zvine kusimbisisa pamusoro peminana. Zvinoita sekunge zviitiko zvinoenda zvichipera, asi tichaona zvimwe zvizhinji zvichauyazve. Ini ndakazotaurawo ndichiisawo kana kumisikidzawo mamiriro akaitawo chitsauko chino chatiri kuongorora nhasi uno. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12. Mamisiro andakaitawo chitsauko ichi ndakachimisa nemamisiro akadai. Chekutanga ndechekuti Jesu anodenha vatungamiriri vezvinamato nemufananidzo wevarimi vemazambiringa. Izvi tinozviwana kubva pandima 1 kusvika pandima 12. Kubva pandima 13 kusvika pandima 17 tinoona achipindura pamusoro penyaya yekuripira mutero waKesari. Jesu anovapindurazve pamusoro penyaya yekumuka kuvakafa kubva pandima 18 kusvika pandima 27. Pandima 28 kusvika pandima 34 anovanyaradza kuburikidza nekuvapindura pamusoro pemurayiro mukuru. Jesu aizivawo magwaro. Tikaverenga evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12 kubva pandima 35 kusvika pandima 40, tinoona Jesu achitaurawo mapisarema 110. Jesu anorumbidzawo chipo chechirikadzi panyaya iri kubva pandima 41 kusvika pandima 44. Tave kusvika pakushanda kukuru nezviitiko, asi zvichiitika nenzira dzakasiyana. Jesu igwayana repaseka uye anoiswa pedyo achiongororwa zvino asati aurawa. Masaisai ose ekutsamwa kwevavengi achazova pamusoro paMesiya mazuva mashoma zvino ava kuda kuuya. Aya haasi mazuva ekunyarara kana ekushayiwa zviitiko, aiwa, asi kusangana kunotyisa nevakuru vezvinamato kuri kuzoitika. Tinosvika pakugadzirirwa kwehondo yekudenga negehena nechiedza nerima naMwari naSatani. Iyi nguva inonetsa kuti titi yakanga isiri nguva yezviitiko. Makore matatu aJesu achinetsana nevatungamiriri vezvinamato anopera Jesu achisangana navo nekuvanyaradza nemashoko aanotaura iye. Jesu anokunda neshoko uye vanomira kuedza kuda kumubata nenzira iyoyo. Vaiedza kuda kumumanikidza kutaura mashoko aizopa kuti vanhu vamumukire. Mibvunzo yose yavaimubvunza yaive yakatakura. Iye akavapindura. Akavapindura achishandisa mufananidzo. Mufananidzo wacho uri muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12 pandima yekutanga. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12 pandima 1. Unozarura chitsauko chino uchitanga uchitiwo, zvino wakatanga kutaura navo nemifananidzo achiti, mumwe munhu wakanga asima munda wemizambiringa akaukomba noruzhowa akachera pokusvinira akavaka chirindo akaupa varimi ndokufamba rwendo. Munana uyu wemuzambiringa rudzi rwavaIsraeri maererano namuprofita Isaya chitsauko chechishanu kubva pandima yekutanga kusvika pandima yechinomwe. Akabvisa muzambiringa kubva muIjipita akaudyara. Akavapa chinamato chinopiwa naMwari. Ndivo chete vanhu vakapiwa chinamato naMwari, uye upano hwaMwari hunoonekwa. Zvino anopa mufananidzo kuvatungamiriri vezvinamato vemazuva ake. Ndinoda kuti tiverenge kubva pandima yechipiri kusvika pandima 12 muchitsauko 12 muevhangeri yakanyorwa naMako. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12 kubva pandima 2 kusvika pandima 12. Shoko roupenyu rinoti, nenguva yezvibereko akatuma muranda kuvarimi kuti apiwe navarimi zvibereko zvomunda wemizambiringa. Vakamubata vakamurova vakamudzosa asina. Akatumazve mumwe muranda kwavari vakamutaka namabwe vakamutema musoro vakamunyadza. Akatumazve mumwe vakamuuraya, navamwe vazhinji vakarova vamwe nokuuraya vamwe. Zvino wakanga achinomwanakomana mumwe mudikanwa akamutuma kwavari pakupedzisira achiti, vachakudza mwanakomana wangu. Asi varimi ivavo vakataurirana vachiti, uyu ndiye mugari wenhaka, uyaitimuuraye, nhaka igova yedu. Vakamubata vakamuuraya vakamubudisa kunze kwomunda wemizambiringa. Zvino mwene womunda wemizambiringa uchaiteiko? Uchauya akaparadza varimi ivavo akapa vamwe varimi munda wemizambiringa. Ko, hamuna kutongorava here rugwaro urwu runoti, ibwe rakarashwa navavaki ndiro rakazova musoro wekona? Izvozvo zvakaitwa naShe zvinoshamisa pameso edu. Ipapo vakatsvaka kumubata, asi vakatya vanhu vazhinji, nokuti vakanga vachiziva kuti wakavareva ivo nomufananidzo iwoyo, vakamusiya vakabvapo. Zviri pachena pano zviri kutaurwa mumufananidzo uyo. Mumufananidzo uno, varanda ava vaitumwa ndivo vaprofita vaitumwa naMwari, uye aive nemunda wemizambiringa ndiye Mwari. Kozoti iwo munda wemizambiringa ndirwo rudzi rwavaIsraeri. Mwari akachengetedza rudzi urwu. Vabati zvino ndivo vaya vatungamiriri vezvinamato. Kozotiwo mwanakomana uyu akazotumwa ndiye Jesu, mwanakomana anodikanwa naMwari, akaberekwa ari mumwe woga. Neimwe nzira, Jesu akanga auya kuvaIsraeri kekutanga. Tikaverenga evhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 15 pandima 24, tinonzwa nekunyatsoratidzwa pachena kuti Jesu ainge auyira imba yaIsraeri, asi wakauyazve nekuda kwenyika yose, maererano naJohane chitsauko chechitatu pandima 16. Pano Jesu aitaura asingatyi kana kupotera-potera, aitaura akananga. Vezvinamato vaainge akatarisana navo, ivo vainge varonga kumuuraya, asi iye anovabudira pachena achiburitsa zvose zvavaironga achizviisa pachena kana kuti pachiedza. Jesu aiziva kuti zvii zvinenge zviri mumunhu. Ndakambokutaurira kuti anoziva zvose. Anoudza vatungamiriri vezvinamato zvavachazoita kwaari. Akaprofita danho rimwe nerimwe ravaizotora nezvose zvavaitarisira kuita. Akaona nekuziva zvavakanga vachida kuita. Nemhaka yokuponda yavakanga vachironga ivo vasati vamuuraya. Tinoona kuzadzikiswa kwazvo mugore raAD 70 mushure merufu rwaJesu. Apo Tito muRoma akaparadza guta akavatapa. Iko zvino ngaticherechedze chimwe chino pano. Dombo rakaraswa nemuvaki rakava musoro wekona. Zvinoita sokunge pane mifananidzo miviri mumufananidzo umwe chete womunda wemazambiringa newedombo. Kristu aive dombo rechidziviso nedombo remhosva kuvatungamiri vezvinamato. Asi vazhinji vakatendeukira kwaari akava musoro wekona. Izvi zvichazonyanyozadzikiswa zvine simba apo paachauya rwechipiri panyika. Tinonzwa zvichinyatsotsanangurwa mubhuku ramuprofita Zekariya pachitsauko chechina pandima yechinomwe. Vatungamiri vezvinamato vaigona kunge vakabata Jesu panguva ino vakamuitira pavaida napo, asi vakatya vanhu. Unoona, vakatya vanhu pachinzvimbo chekutya Mwari. Tinozviona kunyange nanhasi kuti vanhu vanotya vanhu chete. Pane zvakaipa zvinoitwa nemunhu akagona kuwanda vanhu chete, anobva ati zvakanaka, nokuti munhu anotya vanhu. Ko Mwari? Ameno. Mufananidzo uno wemunda wemazambiringa wakatungidza hondo yemashoko. Tinoona vachituma vamwezve. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12 kubva pandima 13 kusvika pandima 15 evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12 kubva pandima 13 kusvika pandima 15. Pakanyorwa kunzi, zvino vakatuma kwaari vamwe vavaFarise navaHerodhe kuti vamubate pakutaura kwake. Vakauya vakati kwaari, mudzidzisi, tinoziva kuti ndimi wazvokwadi, musingarangariri zvinoonekwa zvomunhu, hamutariri zviri kunze kwomunhu, asi munodzidzisa nzira yaMwari nezvokwadi. Munhu unotenderwa kuripira Kesari mutero here kana kwete? Ticharipa here kana tirege kuripa? Asi iye achiziva kunyengera kwavo akati kwavari, munondiidzireiko? Uyai nedhinari kwandiri ndirione. Mubvunzo wavo waive wekuda kumuedza. Dai taive isu taitofunga kuti kubvunza nemwoyo wose, asi Jesu anovati vanyengeri. Haana kugamuchira kubvunza kwavo kwakapusa. Nikodhimasi akamupindura nokuti airevesa pane zvaaibvunza. Ndataura nyaya iyi nokuti ndaizviziva kuti waizova mubvunzo mauri, asi ndinovimba kuti zvajeka. Sei akakumbira dhinari kubva kwavari? Aizoshandisa mari iyoyo yavo kuvapindura. Ichokwadi hama, iye akanga asina mari muhomwe yake, ndosaka akavakumbira. Unombozvifunga hama yangu kuti Jesu chaiye nekubwinya kwake, mwanakomana waMwari chaiye aiva asina mari muhomwe? Akanga asina chero nemakadhi ekubhanga chaiwo, saka akavakumbira dhinari ivo vakamupa. Ndima 16 nendima 17 muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12 ndima 16 nendima 17. Ndima idzi dzinoti, vakauya naro ipapa akati kwavari, mufananidzo uyu norunyoro urwu ndezvani? Vakati kwaari, zvaKesari. Jesu akati kwavari, ipai Kesari zvaKesari naMwari zvaMwari. Vakashamiswa zvikuru naye. Unoona, vakamupa dhinari akavabvunza mubvunzo. Dai akangoti vaifanira kuripira Kesari, zvaizoita sekunge aisa Kesari pamberi paMozisi naMesiya. Dai akati havaifanira kuripira Kesari, vaida kuzomupa mhosva yokurwisana naKesari. Unoona, vaifunga kuti vagona kumubata zvino, asi vanga vasina zvachose. Vaitoshamisika nemhinduro yake. Mudikani, ndambokutaurira kuti Jesu haapererwi nemhinduro. Paunofunga kuti pano ndamukaurisa, iye ndipo pano kukaurisa napakuru. Chero haka asina utsinye nemunhu, iye anongokupindura chete, iwe unozviita wega kafira mberi nemashoko ake. Chimwe chinhu chinofanira kubuda pachena kwauri ndechekuti Jesu anoziva zvaunofunga usati wataura. Paunozotaura paya, iye anenge atopedza newe kare. Unoona, Jesu anotora chiitiko achichishandura kuva mufananidzo. Anoshandisa dhinari kududzira chokwadi chikuru. Apedza kuvapindura, unoona kuti vakazonyarara sei. VaHerodhe ava vaida kuisa imba yaHerodhe pamasimba, asi Jesu anovadzikamisa nechokwadi. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12 pandima 18 nendima 19. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12 pandima 18 nendima 19. Shoko roupenyu rinoti, zvino vasaduse vakauya kwaari ivo vanoti hakuna kumuka kwavakafa, vakamubvunza vachiti, mudzidzisi, Mozisi wakatinyorera kuti kana mukoma womunhu akafa akasiya mukadzi asino mwana, munun'una wake atore mukadzi wake amutsire mukoma wake vana. Pano kwauya vasaduse kuzoedzawo Jesu Kristu. Vasaduse ndo chikwata chiya chaisatenda kuzvishamiso. Vakanga vasingatendi zvikuru senyaya yekumuka kwevanhu kuvakafa. Ndo vanonzi pachiona vasaduse, kana kuti pachirungu the Sadducees. Ndakambozonzwa mumwe akati iye, kana usingadi kukanganwa kuti vasaduse ndo vakanga vasingatendi kuti vanhu vakafa vanomuka kubva kuvakafa, unongotora zita ravo iroro rekuti Masadducees kana kuti vasaduse, wongoti zita iroro rinoreva kuti Sadducee, kureva kuti vanhu vanongogara vakatsamwa nekuti havatendi kuti pane rimwe zuva richauya ratichamutswa kubva kuvakafa. Saka vanhu vari Sadducee, vasaduse, vasingatendi muzvishamiso, vasingatendi kuti vanhu vanomutswa kubva kuvakafa. Vasaduse vaiziva zvavo zvairehwa nemagwaro, asi vanga vasingazvitendi. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12 pandima 20 kusvika pandima 22. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12 kubva pandima 20 kusvika pandima 22. Panoti, zvino kwakanga kuna vanakomana vomunhu mumwe vanomwe wedangwe akatora mukadzi akafa asina vana. Wechipiri akamutora akafa asingasiyi vana. Newechitatu akadorovo. Navanomwe vose havana kuva nomwana shure kwavose mukadzi akafavo. Zvino pakumuka kwavakafa, kana vachimuka, uchava mukadzi waaniko kwavari? Nokuti wakanga ari mukadzi wavose vanomwe. Ukaona mubvunzo wavo vasaduse ava, wanga utori mubvunzo wekunyomba kana kutuka kumuka kubva kuvakafa. Uyu ndiwo mubvunzo wakapusa chaizvo. Ini ndinoona kuti izvi zvavaitaura zvainge zvisina kumbobvira zvaitika zvachose, asi vaingoda chete kutsvaka Jesu. Saka mubvunzo wavo waive wekuti, ngativerenge ndima 23 nendima 24 muchitsauko 12 cheevhangeri yakanyorwa naMako. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12 pandima 23 nendima 24. Tinzwe kuti panoti kudii, zvanzi zvino pakumuka kwavakafa, kana vachimuka, uchava mukadzi waaniko kwavari? Nokuti wakanga ari mukadzi wavose vanomwe. Jesu akati kwavari, hamuna kurashika here nemhaka yokusaziva magwaro nesimba raMwari? Ndinofunga kuti ndizvo zviri kuitika nhasi uno, kuti vanhu vaya vanopikisa magwaro vanorasika uye havana kana simba raMwari. Ndinoziva kuti nhasi uno pasi rose vanoedza nepavanogona napo kuti vakurudzire kuti vanhu varege kunyanyowanda panyika. Asi vamwewo zvino ndo vanoti, haa, handiti Mwari akati kuna Adhama, berekanai muwande? Hongu Mwari akadaro kuna Adhama, asi haana kudaro kuna vana Adhamu nhasi uno. Kweiwe uri Adhamu here? Dai waimbozvibvunza kuti sei Mwari akataura kudaro kuna Adhamu? Dai iwe nemukadzi wako muri imi mega muri panyika, Mwari aigona kutaura kudaro kwamuri. Mudikane naMata kuna Mwari kuti unzwisise Bhaibheri apo paunenge uchiriverenga. Ishe akavataurira kuti vanga vasingazive zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti vaisaziva magwaro, chechipiri vaisaziva simba raMwari. Ndima 25 muevhangeri yakanyorwa namako chitsauko 12, evhangeri yakanyorwa namako chitsauko 12 ndima 25 inoti, nokuti kana vachimuka kuvakafa havawani kana kuwaniswa, asi vakaita savatumwa kudenga. Izvi hazvirevi kuti murume nemukadzi vaive vose pano panyika havazove vose kudenga. Aiwa, havazove vose semurume nemukadzi vemumba kana kuita imba yavo. Ndizvo zvaitaurwa naJesu pano. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12 pandima 26 nendima 27. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12 pandima 26 nendima 27. Shoko raMwari rinoti, kana kuri kumutswa kwavakafa muna kurava here pabhuku yaMozisi pashoko regwenzi kuti Mwari wakataura naye akati, ndini Mwari waAbrahama naMwari waIsaka naMwari waJakobho? Haazi Mwari wavakafa asi wavapenyu, marashika kwazvo. Vaisaziva simba raMwari. Mozisi haasi mufi pari zvino. Abrahama naIsaka naJakobho havasi vafi pari zvino. Miviri yavo yakavigwa paHebron, asi havasi vafi pari zvino. Vakaenda kunovanashe Jesu. Mushure mekunzwa kukurukura kwaJesu navaSadhuse, mumwe munhu anouyawo kunashe Jesu achibvunzawo mumwe mubvunzo. Ngatinzwe kubva pandima 28 nendima 29 muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12 kuti panoti kudii. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12 kubva pandima 28 kusvika pandima 29 panoti, zvino mumwe wavanyori wakanga anzwa kutaurirana kwavo achiziva kuti wakanga avapindura zvakanaka, wakauya akamubvunza achiti, murayiro wokutanga payose ndoupiko? Jesu akapindura akati, wokutanga ndiwoyu, inzwai vaIsraeri, Ishe Mwari wedu ndiye Ishe mumwe chete. Kunyange zvazvo izvi zvaisavapo pamirayiro ine gumi, asi Ishe Jesu vaitora pashoko raMwari kubva pana Deuteronomio chitsauko chechitanhatu. Ndambokutaura kuti Ishe Jesu vaiziva magwaro. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12 pandima 30. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 12 pandima 30 inoti, ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose nokufunga kwako kwose nesimba rako rose. Zviyaiwe mudikani, unochengetawo here murayiro uyu? Kana uchiti haudi Kristu samuponesi, unongoda kutevera Mwari, ini ndinongoda kukubvunza mubvunzo uyu kuti, unomuda nemwoyo wako wese here nepfungwa dzako dzese here? Kana usingadaro, chokwadi ndechekuti uri kutyora murayiro wake. Kana uchiti unomuda, ndiwo madiro aunofanira kuita aya: nemwoyo wako wose, nomweya wako wose, nokufunga kwako kwose, uye nesimba rako rose. Kana pasina izvozvo, une dambudziko uye chikwereti chekutyora murayiro waMwari. Asi pane zvose, hama yangu, ndinoda kukutaurira kuti upenyu hwako hunoda muponesi anova Jesu Kristu akauya panyika nokuda kwakwe iwe neni. Muchidzidzo chino chanhasi tataura pamusoro pemufananidzo wevarimi vakaipa. Tanzwa tsika dzavo nezvavakaita kuti mambo vaituma varanda kumunda asi ivo vaiuraya varanda. Jesu akauya panyika asi vanhu vakati vanomuda kumuuraya. Hama mudikani, kweiwe uri kutiwo naJesu uyu muupenyu hwako, hongu unogona kunge usingamuuraye hako asi uchimuramba neimwe nzira. Panguva ino ndinoda kukuyeuchidza kuti Jesu akauya nekuda kwakweiwe neni. Mwari akukomborere. Ndoda kusiyawo chiteerera chimbo chatinopiwa namukoma Diva Mafunga. Chimbo chavo chinonzi icho ndinzwirei tsitsi. Mushure mechimbo ichi tichakupa chero yedu.